Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uza nasi chishanu kukadzi 9 2018. Makakatanwa oende rambiri mu MDCT Vanelson Chamisa vachiti ndivo vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika ukuova Elias Mudzuri avo vasangana nasi navatsvangirai muJohannesburg vachitiwo ndivo vakafano bata chigaro chavatsvangirai. Sangano reZCTU rokurudzira mamwe masangano kuti aratidzire senzira yekutsigira madzimai ekuhwange apinda muzuva regumi nerimwe achiratidzira. Gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima vanoita musangano nevarairidzi vachiedza kuvharidzira kuti kuratidzira kuri kurongwa nevarairidzi kusaenderere mberi zvichitevera gakava riripo rakonzerwa nekuburitswa kwemapepa ebvunzo dzechirungu vadzidzisi vasati vanyora bvunzo iyi. Komiti yeparamende inoona nezvemari yonetsekana nemaitiro emakambani ehurumende ari kutadza kutevedza zvinodiwa pamafambisirwo emari mumakambani aya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa bata murefu bata mupfupi iri kuitika muMDCT zvichitevera gakava pakati pavamudzuri navachamisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-469-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860-6080-15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakangana kuteerera chimwe chirongwa chedu cha 6 a.m. mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kukupai nyaya dzemitambo. Musakangana kutifarira paFacebook page redu VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.